tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vakuru muhurumende yemubatanidzwa voudza gurukota rezvemitemo kuti vabvise mapepa vakaendesa kudare repamusoro-soro vachikumbira kuwedzerwa kwenguva yesarudzo.
Vaongorori vesarudzo vanobva kuAfrican Union vanopinda munyika.
Dynamos neHighlanders dzinokurirwa mumitambo yePremier Soccer League.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Inoi Studio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika.
Vatungamiri vemapato ari muhurumende yemubatanidzwa nhasi vabvumirana kuti gurukota rezvemitemo vaPatrick Chinamasa vabvise mapepa avakasvitsa kudare nezuro vachikumbira kuti sarudzo dziitwe musi wa14 yamavhuvhu. Izvi zvinotevera kugunun'una kwaitwa nemapoka maviri emDC ari muhurumende kuti vaChinamasa vakaita izvi vasina kubvumirana sezvakawiriranwa mumusangano weSADC wakaitirwa kuMaputo, Mozambique nemugovera. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, mutungamiri wehurumende uye vari mutungamiri weMDC huru vaMorgan Tsvangirai, pamwe navaWolfman Ncube vano vemutungamiri weMDC diki vaita musangano nhasi paState House wekuzeya chikumbiro chakasvitswa kudare repamusoro-soro nezuro chekuti sarudzo dziitwe musi wa14 nyamavhuvhu. VaMugabe vakange vatara kuti sarudzo idzi dziitwe musi wa31 Chikunguru, asi musangano wevatungamiri venyika dziri kuchamhembe kweAfrica weSADC wakaitirwa kuguta guru reMozambique reMaputo nemugovera wakabvumirana kuti mapato matatu ari muhurumende awirirane kuti sarudzo idzi dzoitwa rini oenda kudare kunokumbira kuti dziitwe muzuva raanenge awirirana. Zvisinei, gurukota rezvemitemo vaPatrick Chinamasa vanonzi vakaita fungira mwoyo rwendo rwembwa vachiti vatumwa navaMugabe ndokusvitsa mapepa kudare nezuro vachikumbira kuti sarudzo idzi dzipfuudzirwe mberi kuti dzigozoitwa musi wa14 nyamavhuvhu. Mutauriri wavatsvangirai vaLuke Tamborinyoka vaudza Studio 7 mushure memusangano uyu kuti vatungamiri vemapato ari muhurumende vabvumirana kuti vaChinamasa vabvise mapepa vakaisa kudare kuti agadziriswe paine kuwirirana pakati pemapato ari muhurumende.
Maprinciples asangana nhasi akawirirana kuti Minister Biti, vaChinamasa naProfessor Wolfman Ncube vagare pasi vawirirane application ichaenda pamberi peConstitutional Court. Inova application inenge ichimiririra kufunga kwehurumende yemubatanidzwa weZimbabwe.
Mutauriri weMDC yavatsvangirai vaDouglas Mwonzora vatiwo manyorerwo angaitwa mapepa navaChinamasa angare yekuti dare rigorasa chikumbiro chavo kuitira kuti sarudzo dziitwe musi wa31 Chikunguru sezvakanga zvaziviswa navaMugabe musangano weSADC usati waitwa nemugovera wapfuura.
VaChinamasa vakanyora zvekuti ivo vanga vasina commitment yekuti order yemaelections yekuti paitwe papostponement iwe, uyezve SADC haina kuti 2 weeks. SADC yakati tema elections enyu kusvikira magadzirisa zvinofanira kugadziriswa. Vati vaChinamasa waenda nerweseri vachinyenyeredza prime minister, vachinyenyeredza vamwe vatungamiri vari mu government of national unity. Saka izvi tiri kuzoona sekunge vaChinamasa vari kugadzirisa izvi so that application yacho igorambwa neConstitutional Court.
Nyanzvi munyadzi dzezvematongerwo enyika uye vashanda nesangano ravana chipanga mazano reZimbabwe Democracy Institute vapedzisai ruhanya vanoti zvakaitwa navaMugabe navaChinamasa izvi kushora mamwe mapato ari muhurumende pamwe neSADC.
Zvakaitwa navaChinamasa navaMugabe zvinotiratidza kuti havasi kuda kutevedzera zvakataurwa nesangano reSADC rokuti vaende kuConstitutional Court vakonsultana kana kuti vawirirana nevamwe vavo vanawo muhurumende vanosanganira Professor Wolfman Ncube navaTsvangirai vonyora affidavit rehurumende hakona repati inonzizano. VaChinamasa inhumwa yehurumende yomubatanidzwa seminista vejustice ndivo anoenda kucourt on behalf of the coalition government, asi zvakaita navaChinamasa vanga vaenda kudare vakamirira bato ravo rezano, vakamirira mutungamiri wavo vamugabe, mutungamiri wezano. Asi maindira vanga vaita kudare, vanga vaenda vakanyora zvavari kukumbira kudare, zvichiratidza kuti dare ranga richindosvika richizviramba, robva rati maelection aitwe muna 31 July zvanga zvichidiwa nezano. Saka vanga vanyangira yaona.
Sadak yakati vari muhurumende vagadzirise zvese zviri kunetsa zvinosanganisira misariridzwa yemuchibvumirano chezvematongerwo enyika inobata kuvandudzwa kwemashandiro emakambani enhau pamwe nekutevedzerwa kwemitemo yenyika kuitira kuti munyika mugoitwa sarudzo dzakachena. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuna vachinamasa kuti vachaenda rini kumatare kunobvisa mapepa avakaendesa kumatare nerweseri. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Thomas Chiripasi.